I think nasi vana chilemba vakawanda nana mukoti vakundikana kuenda kubasa. Nenyaya dzavai ngotaura idzi kuti vari kushaya mari dzekufambisa kudzimba vasisina pekubata.
Takatambudzwa hurumende ichiti yakwanisa kunge yaita hurongwa hwekuti mupiwe mari dzekufambisa munzvimbo dzamunoshandira. Hazvina kubudirira here izvo?
Mari dzacho dzavaitaura idhora kuenda, dhora kudzoka. Munongozana chiremba vamwe vanofamba nemota haungaende service station unodira petrol $2 kuti ukwanise kuenda kubasa. Iyo haisinyaye chekufambisa chete, inyaya yekuti kuumba kwauri kuenda vana nevadzimai vanodyei. Hakuchida cheuviri kubasa kwauri kuenda unoda lunch, unodawo airtime, une zvinongodiwa nemunhu kuti urarame upenyu huneka dignity. Saka patakatonzwawo vagwinji vachiti vaakupa any incentive yekuti vanhu vaende kubasa, takafunudza kuti vachazvisa zvese zviri into consideration, asi zvakaofa zviri far far beyond our expectations, and hazviite kuti tikwanise kurarama kalife kana dignity tichienda kubasa.
Saka mungati nzvimbo dzine vana chiremba nevakoti vakawanda vasina kuenda kumabasa zvingava zvipatara zvipi?
Kwara hospital tinonzwa kuti kumaternity vatori pedo nekuvhara maternity. Kuparirenya tikwavo vanhenge vari kushanda kubva makuseni, asi pari zvino kumaternity kwacho kuri kunzi vakuita overwhelmed nebasa nekuti basa rakunoti kunongana kusiri kushanda vanoisana vangotumira kusenda one inenge iri kushanda iyoyo. Tichiri kukombela mareports nyika yese, asi mamembers edu vanachiremba even vana mukoti vanova mamembers ezvina vaindicata kuti vakawanda vavo tingati vanopfuura 60-70% havana kukwanisa kuenda kubasa, vakundikana kuenda kubasa.
Asi kune vamwewo here vakwanisawo kunge vachienda kumabasa munzvimbo dziye dzinganzi dziri critical?
Hongu, isu sana chiremba nana mukoti tinotonzwisisa kuti kune maareas ekuti tikasaenda vanhu vanofa. Chishuwo chedu ndechekusenda message kuhurumende kuti itipe mari yatakashandira kubva muna November kusvika parizvino.